Nhaurirano idzi ifollow up kune zvakatangwa neAmerica zvokuti vari kuda kuti hondo yekuUkraine ive ichipera. Saka America yoda kuti hondo iyi ipere. Saka nhaurirano iyi iri kuitwa iyi yatingati a follow up and inoita senge yaapa maadvanced stages because tikuona kuti ivo vekuUkraine vajoinawo nhaurirano iyi and zvinoita sekuti kuda zvoda kuti zvibude ipapa pane zvokuti kwaonekwe kuti zvii zvingave zvichiwirirana pakati peUkraine neRussia kuti vawane kuti vawane a position yokuti vakwatse kuzoti hondo iyi ipere.
Tingaone zvichitora nguva yakareba here kuti tizoona nhaurirano idzi dzichizoita kuti hondo iyi ipere?
Ivo vaMarco Rubio vari kutaura kuti mangwana chaiye vanogona kuve vava nedirection yokuona kuti zvingave zvichibuda ndezvipi, nekuti apa vari kuti iko zvino pavari havasi kuda kuti vabude negwaro chairo chairo richanzi iri ndo gwaro racho, but varoda kungoona kuti zvinova zvichiwirirana kuti zvipere ndezvipi. Saka kuti ipapo pavachapedza nhaurirano idzodzodzo dziri kuitwa, I think mangwana vanenge vava neposition kuti zvingave zvichifamba zvichienderera mberi ndezvipi, zvingave zvisingawirirani ndezvipi. Saka from there I think vanenge vachiona direction yekuti matemperatures acho yekuti hondo yacho ipere anenge akamira sei.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varimowo zvakare imomo muSaudi Arabia, kunyange zvavo vasina kupinda mumusangano wanhasi wapindwa nenhumwa dzavo. Kuvepo kwavo munyika iyi munoona kwakakosha here?
Ndiona sekuti kuonekwa kwavaZelensky varimo muSaudi Arabia zvinhu zvakakosha ende zvinhu zvinopawo watingati uremu mukutaurana kuri kuitwa ipapa. Zvatikuona variko kuSaudi Arabia izvi I think zvinotaridza kuti ivo vari seriousiwo kuti nharano dzive dzichitaurika ende uyezve kana pane zvinoda kutaurwa ivo vazokwanisa kuvo varipo, so that kana pachizoda kuzoitwa madecisions akasimba akakosha ivo vaZelensky vanenge varivo padhuze.